This is Studio 7 for Zimbabwe, coming to you live from the Voice of America in Washington.
Ino is Studio 7. Nepenyuro yenya dzirikuitika muZimbabwe. Tirikutepenyura tiri pamuzinda we Voice of America urimu Washington DC.
Le is Studio 7. Umsakazo olipa izindaba zeZimbabwe. Sisakaza singapha e Voice of America ese Washington DC.
Manera kanaka vatereri, tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu kubvumbi 6, 2016. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Munotibata pa 919 AM pa 4930 kana pa 11605 ne 15775 kHz pa shortwave. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Izvo vakandemiri ndo zviri kupika chaizvo chaizvo. Nokuti vashandi veRailways vazosvika pakuona kuti hakuna imba yaungagara usingabhadhari rent. Hakuna imba yemunhu yaungagara uchingopa maexcuse usina chauri kubhadhara. Ndosaka vati aiwa, Railways are employer, chega tinde kunogara ipo pake pasingabhadharwi, totiuya nemhuri dzedu ipapo.
Vashandi veNRZ nemhuri dzavo voratidzira pamahofisi ekambani iyi muHarare.
Saka tiri panzvimbo pamegawati patinofanira kutangira kuratidzira chimacha kuenda kuKuwait Embassy. Saka ipapo tasvika paine mapurisa Riot Police yakawanda ichiti ibvai pano, hamuna mvumo yekuti munge muchiita kuratidzira kwenyu.
Mapurisa anodzivisa kuratidzira kwemasangano emadzimai ari kunyunyuta nekunonoka kudzoswa kwemadzimai ari kubatwa senhapwa kuKuwait. Batore Zano PF nasiraita musangano wePolitbureau mukuedza kwaro kugadzirisa matambudziko okomba. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa anodzivirira mvonga mupopoto nhasi adzivisa madzimai anga achida kuratidzira muHarare achinyunyuta nezvekunonoka kudzoka munhapwa kwemamwe madzimai emuZimbabwe ari kuKuwait. Madzimai aya akaenda kunyika iyi achinzi aizowaniswa mabasa akanaka, asi vasvikako vakatanga kubatwa senhapwa vasingabhadharwe. Masangano anorwira kodzero dzemadzimai anoti Zimbabwe Women in Politics Alliance ne Zimbabwe Activists Alliance ndiwo anga achitungamira kuratidzira uku. Madzimai aya anga achida kunoratidzira kumuzinda weKuwait muHarare, uyo une vamwe vashandi vakabatwa mumambure ekuendesa zvisharo zveZimbabwe muunhapwa. Mutemo wenyika unobvumidza vanhu kuratidzira kana vazivisa mapurisa, asi mapurisa anogara achityora mutemo nekurambidza vanenge vachiratidzira zvikuru vanopikisa. Muzvare Linda Masarira vesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance vanoti mamwe madzimai matatu ambosungwa ndokuzoregedzwa uye vaitawo hurukuro naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Takaisa notification yedu girakapera kuvetarapi kuti tichange tichida kuti tigumacha kuenda kuKuwait Embassy kunosiya petition yedu kuti vasikana vakanyeperwa vachida mabasa vasiri kubatwa zvakanaka, vari kubatwa zvibharo nezviro zvakasiyana siyana kuKuwait vakurumidze kudzoswa kunyika yedu. Nekuti tine vasikana vari kuKuwait vatiri kutaura navo every day vari kutiudza kuti vari kugara paembassy, uye magariro avari kuita ipapo haana kumira zvakanaka sezvo vakawanda vari panzvimbo imwe chete. Takuda kutanga demonstration yedu, mapurisa vauya akatiti hamuchakwanisi kuita demo. Izvo ndokuvabvunza kuti hatikwanisi kuita nei zvikanzi kuKuwait uyendwe. Mukaenda kuKuwait Embassy munenge maizedha Kuwait, uye zvinokanganisa relationship yeKuwait neZimbabwe. Isu tikavabvunza kuti saka muri kuti hatina kodzero here isu semadzimai kuti titi madzimai aya ngaakurumidze kudzoka, zvikanzi endai ku Central Police Station. Ipapo patanga tiri kuda kuti tiedze kutienda ku Central kwacho kunotora nevakuru vemapurisa. Vabva vatora vasikana vatatu vatanga tinavo ndokuvaisa motikari mavo vakati masungwa nekuti hakusikuda kutedzera zvatiri kuda. Patazoenda ku Central Police Station tanoona dispo wacho anonzi Nobitisa Unyama. Pane kuti atiudze zvinhu zvine musoro iyanga ari kutotiudza kuti zvamunoita hazvisi pamutemo.
Remangwana rakamira sei makatarisa kurwirwa kwekodzero dzemadzimai nyanya panyaya iyoyi yekuwait nekubatwa nhapwa kuri kuitwa madzimai.
Ramangwana mamirira rakaitwa nderekuti tiri kunoita agent high court application yekuti government ione kuti madzimai iwayo adzoka. Zvakare gweta redu tataura naro tikati tikwanise kuti tiendese petition yedu kuwait embassy inotaridzira kuti tiri kuda kuti madzimai iwayo akurumidze. Uye honorable Tabitha Khumalo vatoti ivo pavanenge vachienda kuparliament nhasi vari kunoitaura nyaya iyoyo kuparliament yekudzikirirwa kwemadzimai nekurambidzwa kuti vamirire kodzero dzavo.
Vanga vari mutungamiri wesangano reZimbabwe Women in Politics Alliance Muzvare Linda Musarira vachitaura naMavelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari muHarare. Mavelous aitawo hurukuro nemumwe wemadzimai ambochengetedzwa nemapurisa Muzvare Linet Mudewe.
Tanga tiri panzvimbo pamegawati pati yafanira kutangira kuratidzira chimacha kuenda kuwait embassy. Saka ipapo tasvika paine mapurisa riot police yakawanda ichiti ibvai pano hamuna mvumo yekuti munge muchiita kuratidzira kwenyu. Saka isi tamboramba tiripo tichimbotaura nawo takamirira kuti gweta redu rinotora tsamba iyo yavanga vachiti vane responsi yedu kukamba yemapurisa. Saka mapurisa vaona kunge tanonoka zvakanyanya kuti tibve panzvimbo ibva vatitora tiri vatatu vakati iwe ndiwomwe mutungamiri wacho ndokutipidza muzi. Rori rauraya rakazara riot police tikagadzikwa murori imomo for more than an hour. Tavunza kuti mhosva yatapara ndeipi vati hatikwanisi kukudzai kuti mapara mhosva ipi. Tikatoda kuburuka vakati hamuburuki vazoti tichiburuke after an hour. Takangogara murori iyi mune mapurisa ane riot zvinova zvinhu zvisinganakidzi kana iwe usiri mupurisa.
Asi mabatwa sei pamama makagara umu uyezve mawanikwa muchiendeswa unonyorerwa madoketi here kana kuti mazongoburiswa mukanzi chiendai?
Vangotiti iwe newe newe uyai pano vakabata mabaton stick avo vachida kutirova ndokuti pindai mumota. Saka taisakwanisa kutiza kana kuramba tangose vanhu vanotedzera mutemo tangotedzera zvavanga vachiita. Hapana mhosva yavatipa hatina kukamba kwataenda tangobatwa kweawa iyoyo tiri mumota imomo.
Saka zvamira zvakadai imi muchaita sei semadzimai panyaya iyoyi yemadzimai ari kukuwet?
Ini ndakamira samuzvare Mudewe ndinoti sekutaura kwatinongotaura tiri kuti madzimai ari kukuwet ngaadzoserwe muZimbabwe. Uye meseji yedu kunyange takambidzwa kuendesa tsamba yedu kuembassy yekuwait, embassy yekuwait yakuziva kuti madzimai emuZimbabwe ari kuti dzoserai vana vedu uye regedzai kutora vana vedu muchinovaita nhapwa Kuwait. Hurumende yeZimbabwe iyazvinzwa futi kuti dzoserai vana vedu ngavabve kuKuwait. Gadzirisai nyika mabasa awanikwe vana veZimbabwe varegedze kunoitwa nhapwa kuKuwait nedzimwe nyika dzakawandisa dziri pasi pezuva rino.
Vanga vari Muzvare Linet Mudewe vesangano reZimbabwe Activists Alliance vachitaura naMavelous Muhlanganyauye weStudio 7 vari muHarare. Vashandi vekambani yeNational Railways of Zimbabwe kana kuti NRZ muHarare vari pakurangwa mabasa vanonzi vaungana nemhuri dzavo kumahofisi ekambani iyi kuLokinva kuRugare vachiti havachina kwekugara, vamwe vachiti vakaburiswawo mudzimba dzavairoja. Mutungamiri werimwe sangano rinomirira vashandi veNRZ reZimbabwe Amalgamated Railway Workers Union kana kuti ZARU vakamurai moyo vanoti madzimai evashandi ava nemhuri dzavo vakabatana nevarume vavo kubva nechishanu chapfuura vachirara pamwe nekuswera panze pemahofisi ekambani iyi vachiti NRZ ivabhadhare mari dzavo dzemihoro dzemwedzi gumi nemishano yavasati varipwa. Vashandi veNRZ muHarare, Mutare, Gweru neUlawayo vanonzi vari kuramwa mabasa kubva svondo rapera vachida kubhadharawo mari dzavo idzi. Ngatinzwei hurukuro yataita navamoyo pamusoro penyaya iyi.
Izvo vakandimiri ndo zviri kuitika chaizvo chaizvo nokuti vashandi veRailways vazosvika pakuona kuti hakuna imba yaungagara usingabhadhari renti, hakuna imba yemunhu yaungagara uchingopa maexcuse usina chauri kubhadhara. Ndosaka vati aiwa Railway is a employer. Chile katinde kuno karai kwa kati pa singa bazaar. We touch me ane muri zedi papo. Saka waka hungana wa chanje railway kwa rari kulo kinipa.
Saka yuwe railway wata ambira sei dano iri.
Railway waka inda waka no apply a show cause order. Kuti ministry tindire. Tika inda tika no apia. Nizuza taka chaura kama union. Taka di railway anga ya hito mbo fati ni kunge ya uya kutiku ministry. Kuzo chaka show cause order. Because pamutemo chinangwa che show cause order. Ndoto kuti utaure kuti chii chiri kuitika problem chii. What is the reason? But hiyo rewe jirizi ni wano iziva. Saka, saka nara wangu 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 kuinda kwa minister. Waisa nangu kasa nyayawa cha andile rewe. Mukatiyo mkutite waka patara masana hii. Andipu kutu wakandile rewe zikana wangu wakapata kwa sana liyavu. Waiwe nda pastira hii. Shwa sikunga hii.
Saka hii muri ngani zaunga na pa maofisi rewe iku kuloke nifo?
Hii muri zakati kutu. Nina kutu wakandile rewe. Nina kutu wakandile rewe. Wariku harare. Wainda hiyo kuloke nifo ne muri zaavu. Ndoko wariku rara ndoko wariku kara itapu.
Varuku wanakupi zvinhu zvakaita semvura nezvimbuzi.
Mvura nezvimbuzi vandotora ya parerwe. Because parerwe ndo pane mvura yacho. Ndo pane zvimbuzi nyavo zvimbuzi zvacho zvishota. But kwakungofotoredza kuti vaite zviripo izvozvo.
Saka pari nhasi kutaurirana kwasvika papi nerero.
Rero haina zvairi kutaura. Kande miri zvinodoshamisa. Kuti isu patiri panapa taifunga kuti rero inyasi uno. Ingadai yamanya manya kuti kuti ai vakomana. Nukumbira watu tage upa kati kwa watu tage pakati. Bati ya wasi kika iso so. Ini sedi. Zwaka fano munu wakurova. Munu wakurova upa amanya kukoti kuno kuripota iwe. Railway haipani niku inda kumanya kuno ripota. Washandi kutu washandi wari pa strike. Washandi wa rezi ndo wari pana kuto manya kuministro kileka kuno ripota.
Avanga wari mutawiri wesanga no revashandi wa railway. Avanga wari mutawiri wesanga no revashandi wa National Railways of Zimbabwe. Zimbabwe Amalgamated Railway Workers Union vakamurai moyo. Tazobatawo mutauriri we National Railways of Zimbabwe vafanuro masikati avo vataura kuti kambani yavo zvichokwadi iri kutatarika kubhadhara vashandi uye vashandi vari kurangwa mabasa vari kurara pamahofisi ekambani yavo kulokinva. Vamasikati vaudza Studio 7 kuti kambani yavo ine chido kwazvo chekuti ibhadhare vashandi vayo asi mamiriro yakaita zvinhu munyika munyaya dzezveupfumi ndo ari kuvatadzisa kuzadzisa chido ichi. Vati bhizimusi rekutakura vanhu pamwe nezvinhu iro rinosiraramisa NRZ mazuva ano rakadzikira zvikuru vakati nhaurirano pakati pevashandi nevashandirwe dziri kuenderera mberi. Bato rezanu PF ririkuita musangano waro wePolitbureau nhasi kuedza kupedza matambudziko asangana nebato iri zvikuru nyaya dzekurwisana panyaya yekuti ndiani achatora chigaro chemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe kana vasiya basa. Pano kunetsana kunotyisa pakati pechikwata chinonzi chiri kutsigira mutevedzeri wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa nechimwe chinonzi Generation 40 chinotsigirwa naMai Grace Mugabe. Kunetsana uku kunonzi kwakanyanya mudunhu reMidlands, Masvingo, Mashonaland East neMashonaland West. Dzimwe nhengo dzebato dzakatarisana nekudzingwa mumatunhu aya. VaMugabe mangwana vachasangana nevakarwa hondo yerusununguko vozoita musangano weCentral Committee nemusi wechishanu. Kuti tizeye zviri kuitika muzano PF, Blessing Zulu weStudio 7 abata nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachitungamira media senda vaErnest Mudzenge.
Misangano iyi yakagara yakarongwa kare. Asi zvendikangotaura ndezvekuti pane nyaya nevanhu vanopinda mudariro. Nyaya iripo ndeyekuti zano inoda kuti imise kunyongana nokupokana kuri mukati mayo. Saka misangano iyoyi yose iyi ichashanda takanangana naizvozvo. Musangano wePolitbureau nhasi vachataura kuti zvichamira sei vachitarisawo nyaya dzimwe dzine chekuita nevamwe vakanzi vane mhosva mubato vakaiswa pamberi pedisciplinary committee. Saka vachazvitarira izvozvo. And then tiri kuona kuti kumaho veterans nyaya yemaho veterans yakunyanya kuitika. Muchaona kuti inyaya yokuti masimba vaMugabe asimbaradzwe ndo chokwadi chiripo. haisi nyaya yekuti maho veterans vachapuwa mukana wokuti vasumuke vachisoropodza vamugaba. Aiwa, vacha nyaya iripo ndeyekuti mazimba vamugaba azimba racho. Then mukatarira mutaura kuti musangano wemaho veterans waiswa pakati pepolitbureau necentral committee mushure mokunge vamugabe vataura ivo kuti tichapedza nyaya dzose dzine chokuita nediscipline pamisangano iyoyi. Saka kana kuri kuti pane vamwe vachada kusumuka vachitsoropodza vamugabe kumusangano uchatwa wemaho veterans, vanogona futi kuti vaiswe pamberi pedisciplinary committee, nyaya yavo yotodhiliwa nayo yofinalizwa.
Asi nekunetsana kuri kuitika muzanu PF ku munoona misangano ichipedza here matambudziko ari paya?
Misangano haigoni kupedza, asi chokwadi iyo ndechekuti pane vamwe vanhu vanoto vachatopiwa zvitarafu zvakaoma, vamwe vachadzingwa zvichingodaro daro sezvakangoitikawo kuna Mainjuru, vakadzingwa asi matambudziko haana kupera. Apawo vamwe vachadzingwa asi matambudziko anogona kurega kupera. Dambudziko guru rinozorega kupera ndiroro rokuti bato rezanupf izvozvi rinofanira kuti rigadziriswe rive noutungamiriri hutsva, kuitira kuti vakuru varimo kana vasiya pange pane vamwe vatungamiriri vakagadzirira kuti vafambise basa iroro rinderere mberi.
Nyanzvi munyadzo zvematongerwo enyika vachitungamira Media Center vaErnest Mudzengi vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, sangano reZimbabwe Peace Project kana kuti ZPP raburitsa gwaro richishora zvikuru mhirizhonga iri kuitika mubato rezanu PF nenyaya yekunetsana. ZPP inoti chikwata chinozivikanwa nekuti Al-Shabaab chekukwekwe chakarova vamwe vatsigiri vebato iri mukunetsana kwavari kuita. Vakarohwa ava vanonzi vainge vaenda kunochingamidza mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe, ava vainge vadzoka kubva kunoshanya kuSingapore neJapan mukupera kwesvondo. ZPP yakurudzira vatungamiri vebato rezanu PF kuti vamise chikwata ichi kuita zvemhirizhonga, uye sangano iri rati riri kukatyamadzwa nenyaya yekuti zvikwata zvine mazita ezvikwata zvinopfurikidza mwero zvekuSomalia anotenderwa kuita madiro aJorgina munyika. Chikwata cheAl-Shabaab munguva dzesarudzo chinonzi nevanopikisa chinoshandiswa kuvashungurudza, asi iko zvino chiri kutsigira vamunangagwa. Nhengo yezanu PF Central Committee vaJoseph Chuma vaudza Studio 7 kuti vose vanoita zvemhirizhonga vanofanira kusungwa. Hatina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamunangagwa nezvenyaya iyi, asi Blessing abata mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko.
Tiri kushushikana zvikuru nemhirizhonga iri kuitika zvikuru sei mumapato, mukati memapato zvichiratidza kuti kune utungamiri hwakasiyana-siyana huri kuterwa. Zviri kukonzera kutambudzika kwevamwe vanhu. Isu tinoziva kuti bumbiro remutemo reZimbabwe rinobvumidza vanhu kutera zvavanoda nekusangana nevavanoda, ikodzero yavo. Hapana munhu anofanira kunge ari kurohwa nekuti asarudza kuita zvaari kuda kuita.
Saka sangano renyu muri kumbotaura here nevematongerwo enyika ava kuti nyaya yemhirizhonga iyi imire?
Ndofunga iye zvineizvi iyi statement yave yechipiri kana yechitatu tichiedza kuti utungamiri hwemapato dai vaedza kudzoreredza vatsigiri vemapato avo kuitira kuti nyaya yemhirizhonga iende ichiderera, nekuti nyaya yemhirizhonga hakuna kwainotisvitsa, inongotipatsanura sevanhu vemuZimbabwe.
Zvino kana mhirizhonga yatanga iyo nguva inoyi, munoona sei sarudzo dzichaitwa muna 2018?
Nyaya yemhirizhonga inotitambudza zvikuru, nekuti kana paita mhirizhonga zvinoreva kuti ava vanenge vakanangwa nemhirizhonga yacho havachagoni kuita sarudzo yavo yakasununguka, uyezve vanenge vaakugara vachitsityidzirwa zvekuti zvavanenge vachifanira kunge vari kuita sezvizvarwa zveZimbabwe havachagona kuzviita. Saka chinhu chinodzorera mumasure nyaya yeutungamiri hwakasununguka.
Mukuru weZPP muzvare Justina Mukoko vachitaura parunare naBlessing Zulu weStudio 7. Makateerera kustudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Totanga nemuno muAmerica. Senator Ted Cruz vebato remaRepublicans uye Senator Bernie Sanders vebato remaDemocrats ndovakakunda mustarudzo dzemaprimary election dzakaitwa muWisconsin nezuro. VaCruz varikukwikwidzana mustarudzo iyi neshoroma vaDonald Trump uye Governor John Kasich. VaSanders varikukwikwidzana naSenator Hillary Clinton. Vachakunda mustarudzo idzi kumapato maviri ava. Ndiwo vachakwikwidzana musarudzo dzemutungamiri wenyika yeAmerica dzichaitwa munambudzi. Mukuru wekambani yeWhatsApp vaJan Kum vanoti vari kuzosimbaradza nekuwedzera zvimwe zvinoita kuti vasori vasaone zvinenge zvichitumirwa padande mutande ravo. Izvi zvinotevera gakava riri muAmerica kuti vanogadzira nharembozha vodyidzana here nevasori nemapurisa mukudzivirira vanoita mabasa eugandangano zvinopfurikidza mwero. Kambani yekuPanama ine magwaro anodarika mamiriyoni 10 nerimwe akapiwa kuvatori venhau. Inoti izvi hazvina kuitwa nemushandi wekambani asi nevanhu vane unyanzvi hwepamusoro hwemakombiyuta kana kuti mahackers. Mukuru wekambani yeMossack Fonseca vaRamon Fonseca vanoti vari kuferefeta kuti chii chakaitika. Mapepa aya akonzera kugedageda kwemeno munyika dzakawanda sezvo shoroma nevatungamiri wedzimwe nyika vanga vachishandisa kambani iyi kuti vasabhadhare mutero munyika dzavo. Kambani yeDiamond Mining Company kana kuti ZDMC nhasi yabhadhariswa churu chimwe chete chemadhora nemhosva yekusvibisa mvura yemunasave nemunasingwizi kwachiyadzwa Marange kuManicaland. Sangano rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa reEnvironmental Management Agency kana kuti EMA ndiro rakaendesa kambani iyi kumatare. DMC nemamwe makambani aichera mangoda vakatorerwa marezinesi yekuchera mangoda nehurumende vachipomerwa mhosva yeuori. Majastriti vekwamutare vaLangton Mukwengi vanoti DMC inofanira kubhadhara mari iyi nechimbi-chimbi. Mukuzeya nyaya iyi, Blessing Zulu weStudio 7 abata gweta rinoona nezvekuchengetedzwa kwezviwanikwa vaShamiso Mutise.
Ndingati Maria chajwa kana kuti yafainiswa kambani yeDMC imari isina musoro. Imari yekuti vanokwanisa kungoramba vachipoluta mvura kana kuti kukanganisa mvura yemunasave naOms vachikwanisa kuibhadhara kuti $1,000, saka haina zvainotaura.
Saka semaonero enyu kuti makambani adziviswe mukusvibisa mvura inonwiwa nevanhu, zvii chaizvo zvingaitwe nehurumende?
Chingaitika nehurumende first thing ndechekuti akwidzwe mafaini iwayaya from malevels atinawo, because malevels aripo pane level 1 up to level 14. Saka you find kuti level 1 $5, level 14 $5,000. Saka unoona kuti makambani anokwanisa kuibhadhara. Saka zvakakosha ndezvekuti malevels iwayaya akwidziridzwe, iye kuti makambani anyatsobhadhariswa mari inorwadza kuti vabhadhara ndokuti vasazozviita. Saka tinyangoti ipapapa kana tikatarisa mutemo wecriminal law, chinangwa chawo ndechekuti kana munhu anenge asungwa nemhosva iyoyoyo abatwa mumatare nemhosva iyoyoyo kana kuti pachinge pachiitwa faini boka rehurumende, chinangwa chemutemo iyoyoyo ndechekuti vasazozvidzokorodza. Saka kana achibhadhariswa mari shoma dzakadaro vanongozvidzokorodza.
Gweta rinochengetedza zviwanikwa vaShamiso Mutise vachitaura parunhare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Nhasi muchikamu chedu chatinoita hurukuro nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, taita hurukuro nechizvaro cheZimbabwe Samson Fellow, uyo akakurira mumusha weTafara muHarare uye akaumbawo kambani yake nemumwe wake Tatenda Mahari yekutakura zvinhu inonzi F&M Movers.
Upenyu hwemuno tevamwe vese hunombotinetsei, asi zvinoda kuti ushinge nekuti kuno hakusi kumusha. Tiri vapoti, saka kana uri mupoti unenge usina wako waunoti unombotizira womboti ndibatsiro nechakati asi semunhu wemurume unomboshinga
kushinga kunouya nepakawanda vamwe vanoshinga kurara nenzara vamwe vanoshinga kushanda nesimba kuti vadye imi ushingi wenyu huri papi
ushingi wangu ini huri pakushanda nesimba kuti ndidye ini kuno nevana vandinavo nemhuri pamwe nekuti vandakasiyawo kuZimbabwe vadyewo saka ushingi hwangu huripo pakushanda nesimba pane zvese zvandinokwanisa kunge ndichiita inini nemaoko angu
mungatiudza kuti zvino izvi vafelo vari kurarama nei zvii zvamuri kuita
zvino zvi tiri kushanda tichiita zvekutamisa vanhu zviya kana munhu achinga achitama unge atenga imba awana basa kune state imwewo iri kure zvakafanana nekunana Dallas, Texas, kunana Atlanta, Georgia, kwakangosiyana siyana New York, ndopatinouya isusu nounyanzvi hwedu hwokutamisa vanhu ndozvatiri kuita kuno.
Asika vafelo vanhu havangangotama mwedzi wega wega munhu achitama zuva roga roga. Munei muchiwana basa rekutamisa nguva yakakura zvakadii kuti munge muchikwanisa kuzorarama?
Ichokwadi vanhu havatame mazuva ese asi nouwandu hwevanhu vari muno muAmerica tine vanhu vakati vanenge vachida kubatsirwa nekutama.
Mune kambani yenyu here kana kuti munotoshandirawo mumwe ane kambani yake?
Takambotanga tichishandirawo vamwe vane makambani avo asi pari zvino takazokwanisawo kunge tichikwanisa kutanga yedu kambani. Ndine vamwe vandinobatsirana navo mukushanda kwedu. F&M zvichimirira kuti Fellow and Mahari Movers. Saka ndine partner wandinaye wandinoshanda naye anonzi Takenda Mahari. Saka tiri vairi takabatana ndokutanga kambani yedu. Saka iye zvino tiri pakati pekutomanyisa basa.
Vafelo munozivikanwa muchiita zvekuimba zvakare zvemumhanzi izvi. Mangatitsanangurira kuti kudivi remumhanzi muchiri kumiramira here kana kuti makungotarisa muchiisa simba renyu kune zvekutamisa izvi?
Zvemimhanzi hatina kumira ba nekuti chinoitika ndechekuti ukange uine chipo ndechekubarwa nacho achibve mauri. Saka ndine shamwari yangu ari kuNew York anonzi Matthias Julius. Ndakakura naye kubva kutafara tikasenza tose. Saka tine project yatiri kuita yezvino yedamba refu ratiri kuedza kushanda kuti tizoburitsa munguva inoteera. Saka zvemimhanzi hatina kumbomira kwete tirimo.
Mune zvimwe zvamuri kuitawo here zvekubatsirawo kumusha?
Kumusha tine zvatinoita zvakawanda kubatsira mhuri.
Ko matambudziko amungatiwo muri kusanganawo nawo muno muAmerica?
Inini hangu ndingangoti panyaya iyoyoyo yekuti tikange tiri kuti yemabhizinesi tikakwanisa kuti tinge tichisapotana kuti tikure zvinhu zvinobatsira nekuti tinenge tichisumudzirana. Kwete kuti ukange wanzwa kuti ndingeane zvaanoita wobva wafunga kuti nekuti tinobva kumusha kumwe chete ngandichiitirwa muhara kana kuti ngandichiitirwa zvisina muripo. Idambudziko iroro rekuti tinofanira kunge tichibvidza kubva mazviri.
Chizvarwa cheZimbabwe vaSamson Fellow vari parunare kuAlexandria mudunhu reVirginia muno muAmerica neStudio 7. Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk nana 8:30 p.m. tiri kutarisa nyaya yemusangano wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe nevakarwa hondo yerusununguko pamwe nemapoka emuzano PF. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi, titumirei matext message panhamba inoti 1-202-465-0318 muchitudza nhamba dzenyu. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa zvakare musoro yenhau dzanhasi. Vashandi veNRZ nemhuri dzavo voratidzira pamahofisi ekambani iyi muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekai. Ndini Jonga Kandemiri ndichikusiyai mwoko aChris Gande naMavelas Muhlanganya uye.